Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 12 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu mukaribha neHurungwe mudunhu reMashonaland West kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 mumatunhu aya. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoparura chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika uye izvo zvichitungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi. Mutungamiri weMDC Tiwa Douglas Ngonzora vanosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mhuri yenhabvu muZimbabwe iri mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu aive nemukurumbira David Mandigora uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoccer Star of the Year nyika yaiwana kuzvitonga muna 1980. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotora matanho ekuvhara kwemasvondo maviri matunhu madiki eHurungwe neKaribha kuMashonaland West nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mumatunhu aya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende yakavhara nzvimbo idzi sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira zvakanyanya.
Akawanikwa kuHurungwe, Karoi neKaribha pamazuva matatu apera. Saka bazo reutano nokurerwa kwevana dati zvokuchiva neyatingati muchirungu lockdown kunzvimbo idzodzo with immediate effect. Avo vanogara kunze kweHurungwe, Karibha vari kuyambirwa kuti kufamba kusina kunyanya kuenda kunzvimbo idzodzo. Avowo vari muHurungwe nemuKaribha vari kumanikidzirwa kuti vange varimo pari zvino.
VaMujiri vanoti hapana nguva yatiyatarwa kuti nzvimbo idzi dzinenge dzakavharwa kusvika rini, asi vanoti nguva yekuvharwa ichaziviswa kana hurumende yaona udzamu hwechirwere ichi munzvimbo idzi.
Iyo vaona kuti zvirikufamba sei, then pachendo chazovutitemena kuti voiswa mazuva akawanda zvakadii nehurumende.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu reHurungwe Dr. Frankson Masiye vanoti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu mavo huri kukwira. Dr. Masiye vanoti vanhu zana negumi nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva matatu apfuura kusanganisira madzimai gumi nevana vakazvitakura pachipatara chechidamoyo muHurungwe. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuvhara nzvimbo dzinenge dziine chirwere cheCOVID-19 chinenge chanyanya zviri kuita hurumende chinhu chakanaka pane kuvhara nyika yose.
Sekutaura kwatakaita kare nowirirana nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown. Saka matargeted lockdowns tinowirirana nawo in principle.
Asi Dr. Madzorera vanoti dambudziko riripo nderekuti umbo huri kushandiswa kuvhara maguta hausi kutaurwa zvinoita kuti vanhu vawirirane nezvinenge zvaitwa nehurumende.
Dambudziko riripo nderekuti izvo umbovo huri kushandiswa kuita malockdowns avo tinoona kunge wakaremara. Chokutanga hurumende haisi kushiya nesu umbo data ravana rukonzera kuti vaite ma lockdown aya. Then toenda pa ma lockdowns achishaya rukuitiwa asi effective ashandi. Tikatarisa lockdown iri kukwekwe ma beer hall okwero kukwekwa hakuna beer hall chaiyo inonzi Bowery area. Saka kungotaura nezvema beer hall. Kune ma bottle store nedzimwe nzvimbo dzokunwira dziri private. Dzese dziri kushanda vanhu vari kungoraradza. Ma marketplace akavhurika ndokune vanhu vanongo vachingokwesherana vasina kupfeka ma mask. Hapana enforcement ye lockdown.
Patabvunza mapurisa kuti ndave matano avari kutora kuti vanhu vachengetedze mitemo yekuvhara kariba nehurungwe, mutevedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Assistant Inspector Ian Kowera vati havakwanise kutaura nezvenyaya dzekuvharwa kwenzvimbo, vachititaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati avo vanga vasingadavire nharembozha yavo. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19 uye vese ndevemudunhu reMashonaland West. Rakatiwo pavanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 192 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, wakare makumi masere nevaviri kana kuti 82 ndevemudunhu reMashonaland West. Hurumende yakazivisawo masvondo mashoma apfuura kuti yainge yavhara guta reKwekwe mudunhu reMidlands nokuda kwekuwanikwa muine hutachiona hwekuIndia hunokonzera COVID-19 uhwo hunonzi hunopararira nechimbi-chimbi uye kuuraya zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Chakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanga vachitarisirwa kutaura kuvatori venhau manheru anhasi pamusoro pematanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 munyika. Pataenda pamhepo, tanga tisati tanzwa kuti zvii zvavasunga kuti zviitwe. Bato rinopikisa reMDC Alliance raparura nhasi chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika, uye izvi zvichatungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nhengo dzekomiti iyi yeSmart Gender Drive Task Force, mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance amai Linet Karenyikore vati bato ravo ratora danho iri nekuti madzimai mubato ravo achiri kumashure munyaya dzematongerwo enyika. Vati komiti yaumbwa nhasi ichitsigirwa nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa ichafamba nenyika yese ichikurudzira nekusimbisa madzimai kuti atore zvigaro mumabasa nemune zvematongerwo enyika. Vati vanoda kuti madzimai atore zvigaro makumi mashanu kubva muzana pazvigaro zvese muparamende kana mumakanzuru.
Chinhu chekutanga chavachaita kuenda kuno identify kutsvaga mapotential candidates. Kana taita identify mapotential candidates, toita mentor munhu wese ari kuda kupinda, tovapa ruzivo nekuvabatsira. Saka tati isu by 2022 vanofanira kunga vapedza chirongwa ichi kuitira kuti patinoita candidate selection vange vatove nemacandidates avo imbiri.
Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvematunhu zvakare vari meya veHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kusimudzira madzimai zvakasimba. Saka raumba komiti iyi. Vati madzimai anosangana nematambudziko akawanda panyaya dzematongerwo enyika, uye MDC Alliance inoda kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza neSmart Gender Drive Task Force.
Komiti yakaiswa kuti zvibviswe izvozvo tinge tichienderana nemabumbiro emutemo epasi rese. Zvinonzi musha mudzimai uye zvenyika mudzimai. Saka tikasasimudzira madzimai edu senyika, tinoramba tichitenderera panhu pamwe chete tichitadza kufamba.
Imwe nhengo yekomiti amai kudzaika dzombe vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekudomwa kuve nhengo yekomiti iyi, uye vavimbisa madzimai ese muZimbabwe kuti vachavamirira nerudo rwavo rwese. Vati vanoda kupedza matambudziko akaita seavakasangana navo pavakasarudzwa kuva kanzura weguta reHarare.
Tekutarira kwanga kuri kutarisirwa pasi semudzimai, vanhu vanofunga kuti haukwanisi kutungamira nzvimbo inenge ine vanhu vakawanda uye uchitungamira varume. Saka mabasa ako ndo anofanira kuzotaura kuti unotozvikwanisa, uye mhuri neshamwari dzinovhunduka munhukadzi akada kupinda nyaya dzematongerwo enyika. uye nyaya dzemari kuti ukwanise kukwikwidza uchikwanisa kutaura kuita zvido zvako panguva yekampeni ako zvinhu zvinonetsa asi kana une shamwariwo unokwanisa kuzobatsirika nawo kuti vakubatsirewo panguva dzekukampeni.
Dzimwe nhengo dzekomiti ndevaseso zvidzai, vamurisi zvizvai, amai Ellen Shiriedenga, amai Monica Mkwada, amai Precious Njovu namzvari Cecilia Chimbiri. Ndakamira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato rinopikisa MDCT vaDouglas Mwonzora vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga neZuro kumuzinda weState House. Mutauriri wavaMwonzora vaLloyd Damba vanoti vaMwonzora vakasangana nemutungamiri wenyika semutungamiri wevanopikisa muParamende uye vakabva vatora mukana uyu kusvitsa kumutungamiri wenyika pamire bato ravo panyaya yenhaurirano. Studio 7 aina ukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwewo divi ravaMnangagwa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaDamba.
Ichokwadi kuti vakasangana asi nyaya vakasangana ndimunoziva kuti vaMwonzora ndiwo mutungamiri weopposition party muParliament yeZimbabwe. Saka vainopresenta macredentials avo izviri patradition yeParliament neutongi hwechikerero runguri muZimbabwe. Asi pamukana iwoyo vakabva vatora mukana kuti vapresent position paper rebato reMDC rekubvunza kuti kuda dialogue. Vakabva vapresenta zvavanotarisira nezvatiri kuda nezvatirikutarisira kuti tingangonga tichinge tichiwana maringe nenyaya yenhaurirano kana kuti dialogue pachirungu zvatiri kutaura mazuva ese. Kuti Zimbabwe kuti inge ichibudirira vana veZimbabwe ngavangu vachitaura nepache zvavo kuti dzimwe nyika dzirikwanisa kuuya muno munyika inyaya yekuti hatirikwanisa kutaurirana. Saka ndopa tasvika kuti inoitada kuti titaurirane neZANU-PF nehurumende yeZANU-PF.
Tinonzwa hurumende pamwe neZANU-PF vachitaura kuti vanoda nhaurirano vanopinda muPoland asi tinoona kuti vaMwonzora havasi muPoland. Pakamira sei ipapo?
Chekutanga hatishore Poland nekuti Poland I think ndo mawambiro ekuti vana veZimbabwe vangu vachitaurirana. Asi mukatarisa inini constitutive document rePoland rinotaura iro kutizvo pane anonzi mapolitical actors avari kudefina sepolitical actor munhu akakwikwidza sapresident mumaelections a2018. Saka nhaurirano dzatiri kuda dzejekerere munoona kuti dzinobva dzabvisa vaya vaya vari kunzi havana kucontesta maelections a2018. Tiri kuti madzishe anofanira kunge ari part yedialogue. Tiri kuti Labour inofanira kunge iri part yedialogue. Vadzidzi vanofanira kunge ari part yedialogue. Zimbabwe ndeyemachechi, Zimbabwe ndeye matraditional leaders, Zimbabwe ndeye Labour, Zimbabwe ndeye vadzidzi, Zimbabwe ndeye varombo, Zimbabwe ndeye vanhu vazhinji vakasangana.
Saka vaMnangagwa vakapindura kuti ipa nezvese zvamataura izvo.
vaMnangagwa vakagashira position paper redu vakati ivo vachadzoka kwatiri vada kutipindurawo paragraph by paragraph.
Zvii zvamuri kuitawo kuunza nhaurirano nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vakaitawo savaNelson Chamisa weMDC Alliance?
Tinoda kuti isu hapana watinosarudza isu nekuti munhu wese mwana weZimbabwe achaita kuti Zimbabwe ibudirire. Hakuna watinosarudza, hakuna watinoshora ende hakuna watinorenga. Chatiri kuda musangano wedu nenyika, nyika pamberi vanhu kumashure. Hakuna watinoti uyu hatiri kutaura naye, tinoda kutaura nemunhu wese. vaNelson Chamisa vakasununguka kuti vataurewo kuti izvo tinoda kutaura neni. Isu chisi tinotaura neni nekuti hazvina hazvibatsiri kuti tinge tichidaidzwa kuLondon, tinge tichibatsiri kuti tichidaidzwa kuCapitol Hill kuUnited States kana kudaidzwa kuSouth Africa kuti titaurirane. Asi isusu tiri vana vemunhu mumwe chete, hakuna watinoramba isu, tinoda munhu wese.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Mwonzora vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden inoti ichazivisa nezveurongwa hwekubatsira nemari zvirongwa zvekusimudzira zvivakwa munyika dziri pasi nedziri pakati hwakagadzirwa kukwikwidza chirongwa cheChina cheBelt and Road Initiative. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nemugovera musarudzo yeParamende yakasika kuitwa mushure memakore maviri ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo vanorwira utongo hwejekerere vakurudzira kuti veruzhinji vasavhota. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reLead Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira vachange vari kutipawo pfungwa dzavo pamusoro pechirongwa chatiri kuona chiri kuitwa munyika nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza ekuputsa zvivakwa zvevanhu panguva ino yeCOVID-19. Vari kuputsirwa zvivakwa izvi vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Masarira. Munoona sei zviri kuitika panguva ino yeCOVID-19 pamusoro pekuputswa kwezvivakwa zvevagari vemuHarare nekuchitungwiza?
Panguva ino yatiri hationi chiri chimiro kana chimisikidzo chakanaka chekuti dzimba dziwanikwe dzichinoputswa, nekuti tagara mukati meguta reHarare rino mune shortage yeaccommodation, kutoshayikwa pekugara chaipo. Zvakare aya ari kunzi maillegal tuck shop, tikatarisa kuti mabasa chaiwo haasi kuwanika, ndo pari kutoraramira mhuri dzakawanda kuti vagone kunowanawo mari dzemaschool fees nezvakadaro.
Zvii zvamunofunga kuti zvingadai zviri kuitwa nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza kune avo vari kuwanikwa ivo vachivaka munzvimbo dzavari kuti ivo hadzina kufanira?
Ndinoona sekunge zvanga zvakakosha kupa dzidziso kune avo vari kuti vari kuita maillegal tuck shop kana kuti havasi kuoparidza zviri pamutemo, kuti zvii zvavanofanirwa kugadzirisa kuti vagone kunoramba vachienderera mberi nemabhizinisi avo iwaya. Dzimweni dzenguva hurumende haifanirwa kungoramba yakateedzera mitemo yakaiswa nguva yatanga takapambwa pfuma navarungu patanga tiri mucolonization. Mitemo inofanirwa kusandurwa kuti gone kunochengetedza zvarwa zveZimbabwe kuti vagone kunozvigadzirirawo pfuma yavo. Tikaramba tichateedzera mitemo yakasiyiwa kana yatakatora kuadopta kuvarungu, hazvisi kupa chimiro zvakanaka zvakare, uye hazvisi kurakidza kuti Zimbabwe iri mukuzvitonga kuzere sekurwiwa kwakaitwa hondo yerusununguko.
Zvamira zvakadaro, ponzwii nyanya panyaya iyoyi yemitemo yamuri kutaura? Hurumende inofanira kunge iri kuita sei?
Gara pasi vaedza kugadzirisa mitemo iyi iri oppressive, repressive and suppressive.
Ko ivo vanhu nyanya madzimai ari mumabhizimisi vangazvidzivirire sei kuti vazoonawo mabhizimisi avo aya asingazoputswi, nyanya vanenge vari kuita zvematuck shop nezvimwewo munzvimbo idzodzi dzeHarare nechitungwiza zvatiri kuona zvichiitika? Kunyange hazvo dare rakange rakatura mutemo wokuti makanzuru aya ambomira kuputsa zvivakwa zvevanhu,
zvakakosha kuti vanhu vaende kunonyoresa mabhizinisi avo. Pazviro kwazvo vanhu vazhinji vanenge vachitiza kubhadhara tax, asi ndiwo mutemo wenyika. Patinoitawo mabhizinisi edu tinofanirwawo zvakare kukoshesawo mitemo inenge iri mukati menyika ino. Tikagona kukoshesa mitemo tinoona kuti zvese zvinofamba mune zvakanaka, asi hurumende yedu ngaigonewo kuwana matimu anenge achifamba munharaunda dzakasiyana siyana vachidzidzisa vanhu mitemo yacho yavari kuti iri kutyorwa nevari kuita matuck shop iwayo asiri pamitemo, nevari kuvaka dzimba dzinenge dzisimo mumaplani. Dzidziso yakakosha nekuti havasi vese vane zvivhitivhiti kana maredhiyo kana vane njere nechenjedzo yezvinenge zvichifanirwa kuitwa. Kungoerekana vanhu vangoti taakuputsa taakubvisa zvakadai munguva ino yatiri yakaoma tichangobuda muCOVID-19, zvinhu zvakarema chaizvo.
Tinokutendai Muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose kusanganisira munyika yeZimbabwe.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera asvondo rinouya. Iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Muchirongwa chedu nhasi tine hurukuro nemukuru wechikoro cheAftercare Trust School, chikoro chakazvimirira chiri muHarare icho chiri pasi pemhuri yekwaMari.
Ndinonzi Mary Yamari, ndozita rangu, ndiri mudzimai waElvis Mari. vaimbova mutungamiriri weNational Arts Council. After K-Trust, ndini director and founder of the school.
Amai Mari, nhasi tiri kuti tikurukure pamusoro pechikoro chatinonzwa kuti makavaka kana kuti muchiri kuvaka asi chave kushanda cheAfter Care Trust School. Mungatiudza pamusoro pechikoro ichi?
Vakandimiri, After Care Trust School ine nhoroondo inoti nakidzei nokuti chakatanga chiri after school care. After school care, zvirovati taitora vana, vabuda chikoro, tovachengeta, tovaitisa mahomework. Tapedza kuvaitisa mahomework, tovaoccupya nemaeducational programs, kuitira kuti vabereki vacho vopfuura vachitora vana, vobva vaenda navo kumba. Saka pachinhambo chokuti vana vabude chikoro vondotamba murodhi, vachiita tumisikanzwa sikanzwa, tuya tuya. Isusu taibva tati, huyai After Care Center. Moswera muriko muchiita mahomework enyu mozoenda zvenyu kumba, asi maswera muchiita zvinhu zvinoenderana nedzidzo dzamamuchiita kuchikoro. Pakaita vana vakatowanda zvokuti pataiitira pacho panga patova padiki. Kusvika kanzuro yazotipa nzvimbo land, ndopatakazotanga kuvaka chikoro. Tavaka chikoro ndopatakazoti nzvimbo yatakapiwa ka tokwanisa kutoita formal school. Ndopatakazoita After Care Trust School, which is now a formal school.
Vazhinji vanoziva zvikoro zvichinzi ichi chikoro ndechehurumende, ichi ndechemakereke, ichi ndechekanzuru. Imiwo muni mubatanidzwa here kana kuti mungadai muine sangano ramuri kushanda naro kana kuti kereke yamuri kushanda nayo kana kutsigirwa nehurumende?
It's a family trust inosanganisira mhuri yangu vamari neni nevana vangu. Tisu tine chikoro ichi, so it's a family trust.
Iye zvino chikoro chiri kushanda kusvika pagwaro ripi?
Izvezvi patiri pano chava pagrade 5, gwaro rechishanu, nokuti gore negore tinenge tichiwedzera grade. Nokuti izvezvi tiri kuvaka rimwe block regrade 6-7 ndo richaita kuti 2023 vari mugrade 5 vane vamugrade 7.
Vazhinji vanonzwa nyaya dzekuti chikoro chakazvimirira yatingati private school, vanoona sezvikoro zvinodhura. Imiwo chikoro chenyu mungachiisa pabandiko ripi?
Isusu chikoro chedu hachidhuri, hachisi chezviya zviya zvinokurumbira kudhura. Chakaderera zvikuru zvekuti chinogoneka even nemamiddle income, even vashandi vehurumende chaivo vanokwanisa kutowidza vana vavo. Plus zvakare tinobvuma mapayment plan as long as they are honored.
After Care Trust School inowanika kupi mai Mari?
After Care iri muHarare munzvimbo yeBelvedere. Ndingati chikoro ichika is conveniently placed very close ku CBD.
Uyawo nyaya yevarairidzi zvakamira sei? Mune varairidzi venyu vamunotsvaga mogaire kana kuti munowana varairidzi kubva kuhurumende?
Kwete, iko zvino tinotsvaga varairidzi vedu tichivabhadhara tiriso.
Zvikwanisiro muchizvitsvagirawo zvakare?
Zvese zvinodiwa kuti chikoro chifambe tinozvitsvagira.
Zvii zvamungati musiyano pakati pechikoro chenyu nezvimwe zvikoro?
Tinochengeta vana after school, ende zvinobatsira kuti vana vasaenda kumba vachinoita tumisikanzwa tuya tunenge tuchikonzerwa nokuti kumba vaenda kusina mubereki. Zvinobatsirawo futi kuti vabereki vasina vabatsiri mameids ayaya. Zvakare inini navamari we are educationists, takatrena kuva vadzidzisi tese. Background yedu ndeyevadzidzisi, ende vakandimiri mozavati chikoro chinoraniwa nevanhu vane educational background. Chakandotisiyanei nevanhu vanongopinda vachida kuita bhizimisi. Saka isusu nodako kuti tinoziva zvinodiwa kueducation. Tinoziva kuti vana vanofanira kuchengetwa sei. Tinoziva kuti vana vanokudzwa sei. Zvinova zvinoita kuti chikoro chedu chive unique.
Manga makateerera kune mukuru wechikoro cheAfter Care Trust School chiri muHarare amai Mary Amari muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo. Muri yenhabvu muZimbabwe yapinda mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu akaita mukurumbira ari kuchikwata cheDynamos pamwe nechikwata chenyika chemaWarriors David Yogi Mandigora, uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoka Star of the Year nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mandigora ashaika kwapera zuva rimwe chete. Imwe yeshamwari dzake vaCharles Mabika vaiunganidza mari kuti arapwe gumbo reruboshwe iro ranga richimutambudza. VaMabika vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMandigora uyo ashaikira kumba kwake kubva inona muHarare nhasi mangwanani. Mandigora uyo anga ave nemakore 54 ekuberekwa anga achifarira kunovhenekwa gumbo iri kuchipatara nhasi. Rimwe gumbo rekurudyi rwakadimburwa muna 2017 nechirwere chimwe chetecho changa chave kupararira kune rimwe gumbo. Madande mutande mudzimba nemunzvimbo dzekutandarira muri yenhabvu muZimbabwe iri kuchema kushaika kwemutambi akaita mukurumbira uyu. Mandigora akatamba muchikwata cheDynamos chaive nevatambi vaishura mare vakaita saMoses naKembo Chunga, Edward Katere, Mishek naSande Chidzambwa, David George naOliver Katea. Mandigora uyo aizivikanwa zvekare saYogi akatambira zvekare chikwata chenyika chemaWarriors kwemakore akati wandei uyezve aive muchikwata cheZimbabwe chekutanga chakarova Zambia 2-1 muna 1980. Clayton Mnemo uyo akatamba muchikwata chimwe chete naMandigora anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaYogi.
Tarasikirwa zvikuru nekufa kwaMandigora. Tina kumhenya takazvitarisira kuti ndozvazvichaita mushure mekunge vanhu vanga vari mubishi rekutsvaga mari kuti anga achienda kuchipatara. Tatazoshama takunzwa kuti ndozvaitira. Mandigora anga ari munhu anga aine rudo. Rapa takatanga kutamba nhabvu muchikwata cheDynamos akatibatsira zvikuru. Aiva ari munhu aifambira vamwe achitisimbisa kuti tisitambe bhora zvakanaka tisave nekutya. Tinochema pamwe chete nemhuri yake nekurasikirwa kwataita.
Vaimbove mukuru wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdhi Chivero vanoti mhuri yenhabvu muZimbabwe yese yarasikirwa zvikuru.
A loss to Zimbabwe, a loss to the soccer fraternity, a blow to the whole nation. Mandigora was a leader, a loving father, and we have lost one of our distinguished football ambassadors. May his dear soul rest in peace.
Mandigora oyo akamburairidza zvekare Lancashire Steel akasvitsa Dynamos masemifinari eCup Champions League muna 2008. Mandigora akaberekwa mumhuri yevana gumi vasikana vanomwe nevakomana vatatu iye ari wechinomwe. Urongwa hwekuradzikwa kwake hwanga husati hwaziviswa apo taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, munokwanisa kudzibata www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.